vakapiwa mapurisa vari paground vari kuti vakanga vachiita tinoti pachirungu unsanctioned gathering in terms of mota, saka ndiwe mhosva wachona iyoyo. Noting authority vari kuti haana chaanga achiziva azongonzwa kuti vanhu vakaungana, vanhu vari kuimba, vanhu vari kuunganidza macheya, vanhu vari kuunza zimotikari pamba. Saka ndo zvandikutaura kuti panga pasina kutevedzera mutemo sezvakataura pasi imopa.
Saka vachiri mumaoko emapurisa here izvezvi?
Mapurisa edari pagiraund futi ravandaita vachikuongorora zvokufamba sei. Kana pane mashoko akazvara zvinenge ndichizozivisa nokufamba kwenguva.
Kuyewo nyaya yekupfurwa kwevanhu kuwedza assistant commissioner, pane update yatia nemapurisa here?
Tichiri kuongorora kana pane zvinenge zviripo tinozivisai nokufamba kwenguva.